Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 19 Mbudzi November 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Schools Examination Council inoti haisi iyo ichabhadhara varayiridzi vanonyoresa bvunzo gore rino. Zimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association inoti haitambiri zvataurwa nehurumende kuti gore rino hurumende haisi kuzopa vashandi mavhocha kana mahampa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nyaya yekuda kuti varayiridzi vachanyoresa bvunzo dzekupera kwegore gore rino vabhadharwe neZimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC inenge ichanetsa mushure mekunge boka rebvunzo iri razivisa kuti varayiridzi vari kuenda nezvichemo kusiri iko vachisiya boka ravanoshandira rePublic Service Commission. Izvi zviri mutsamba yakanyorerwa rimwe sangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe neZIMSEC, ichiyeuchidza sangano revarayiridzi iri kuti bazi redzidzo yepasi rakajekesa nyaya iyi pamusangano wakaitwa muna 2019 wakapindwa nemativi ose, uyo wakapera bazi redzidzo richiti raizogara pasi nemushandirwi anova Public Service Commission. Asi munyori mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vanoti ZIMSEC iri kuda kuedza kuwanda nemumwe panyaya iyi. VaMajongwe vanoti boka iri ndiro rinobhadhara vanogadzira bvunzo, mapurisa anodzichengetedza uye vanozodzimaka, asi harisi kuda kubhadhara vanodzinyoresa vanove varayiridzi. Studio 7 yakundikana kunzwa divi reZIMSEC panyaya iyi. Ngati nzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMajongwe.
Chekutanga ndechekuti tisakatanga kunyorera ZIMSEC svondo rapera iri tichitaura kuti gore rino zvinenge zvichanetsa kuti varayiridzi vanoinvigileta maexam vasina kubhadharwa. Nepamusana pekuti tikuona kuti chatova chiitiro cheZIMSEC kuti inobhadhara vamwe vese vanoseta maexams, vanoagadha, vanoadhiraivha kwaendesa kuzvikoro. Asi munhu wasingagoni kubhadhara chete nditicha anenge ainvigileta 3-4 hours akamirira kuti zvavai rinyorwe, nekuti kwaliti yeexam inowanikwa kunyanya neenvironment inenge yanyorerwa exam. Saka tirongoti kana ticha achinge ashanda aita basa ngaabhadharwe, nekuti anozvikutarisa kubva kumashure chaiko pane zvatanga kuitira gore rinoti kuna anonzi makala aya ekuti murayiridzi ndiye ari kunyidzidzisa mwana, ndiye ari kumaka kala, ndiye ari kumodhareta, haasi kubhadharwa. Asi vamwe vachazoenda kumberi vachanobhadharwa. Saka tiri kuti kana zvinhu izvo zviri kuitika ngatibve tagara tataura kuti nzungu dzarimwe vakanodzichuzha vakadzirima nevachazonodzigiredha kudzisa mumasagi kungave kusidziko kana kupi ngavabhadharwe vese, nekuti munhu wese aprodusa fidhi yatiri kuti ndiva tadyara nhasi. Saka hatigoni kuti tisiyire murayiridzi panze, tabhadhara neuyo auya kuzogadha exam paper chairo nepfuti yake yapuwa nestate anonzi anobhadharwa, asi tichaita basa unzi abhadharwa.
Tinoona kuti imi mapindurawo mashoko eZIMSEC, zvii zvamapindura mutsamba menyu?
Taburisa pachena kuti ZIMSEC iri kuda kutinakurira nyoka mhii, kana kuti vaakunakurirana kuti iPublic Service Commission iministiri ivahasiwo isiri kutaiwa. Munhu ari kufasiliteta maexams iZIMSEC, saka ZIMSEC haigona kuramba nyaya yayo nepamusana pakutaura kuti Public Service Commission ndoinofanira kubhadhara. Nekuti kana ZIMSEC iri kubhadhara mupurisa, iri kubhadhara munhu wayadedza kuzomonita exam ari kuvhura mapepa achipawo mwana, ZIMSEC inogozoramba seiko kuti iye haisiyo iri nenyaya pano?
Tiri kuona kuti mazuva ekunyora bvunzo ave kutosvika pasati pagadziriswa nyaya iyi. Zvichasiya papi dambudziko iri kana mazuva yakasvika nyaya isati yagadziriswa.
Zvakamboitika muna 2008 maticha aramba kunyoresa vachitora kubhadhara. Vakanotora mavillager, vakatora mayuti, vakatora vanhu vekuarex, vakatora vanhu vekuagritech, vakatora masoja vakanyoresa pamwe nemahombe chete. Vapedza vakavabhadhara. Asi zvinovarwadza kuti vabhadhare ticha. Ndozvinotimiomonyenge kuti isusu kana tikataramba vanonotora vamwe vanhu vavabhadhara. Kwokungobhadhara wouyo ari pabasa racho.
Saka imi sesangano zvii zvamuri kukurudzira kuti zviitwe kuti dambudziko rigadziriswe?
Satinokurudzira chinhu chimwe chete kuti dai hurumende yativerera zvekutaurwa nevashandi vayo dai zimuseki yambomira zvokuisa musoro mujecha yataura nepublic service commission vataura zvakare naminista wepublic service nayo vamazima nekuti ndovangu vari minista weeducation nyaya iyi haisi itsva vanoiziva vaudzawo minista munyowani vaevelin moyo avo kuti zvokutaurwa nematicha nemasangano evarairidzi zvinhu zviri genuine zvinhu zviri authentic hazvi zvinhu zvekupenga zvinhu zvekutaurwa nevana vezimbabwe ngazviteerezwe zvitwe sekutaurwa zviri bhadharai varairidzi vaite ba kana varambawo tikasvika ipapo inoziva zvatichaita nekuti tiri kuvataurira vari kutiramba.
Munyori mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rinomirira varimisi reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association ZAPTA rinoti haritambiri zvataurwa nemunyori mubazi rinoona nezvemari zvokuti gore rino hurumende haisi kuzopa vashandi mavhocha kana mahampa. Munyori mubazi rezvemari vaGeorge Guvamatanga vakanyorera vanyori mumapazi mazhinji ehurumende vachivazivisa kuti gore rino hurumende haisi kuzobatsira vashandi nemari iyi sezvo hurumende iri kunetseka kuwana mari iyi. Munyori mukuru weZAPTA vazi vaishe Zhou vanoti hurumende haingafanirwi kuita izvi sezvo vashandi vazhinji vange vachishanda vasingapihwi mari dzavaifanirwa kupiwa. Vanoti hurumende ine chikwereti kuvashandi vazhinji naizvozvo haifanirwi kunyima vashandi ava mavhocha nemahamba aya. Vazhou vati vanyora gwaro kugurukota rezvemari vamutulinyuve vachivaudza pamire vashandi pamusoro penyaya iyi vachiti kana mhinduro ikasakurumidza kuuya vachaenda kuHarare kunoona vanyuve kuti varondedzere zvakanaka kuti sei vashandi vasingatambiri nyaya yokusapiwa kwavo mavhocha nemahamba awa.
Isu sesangano tiri kutarisira kuti dai tawanavo mavhocha mahamba yetinopiwawo gore richipera awo anongoitawo kuti abatsiridzewo mihoro yedu inongobuda misodzi mazuva ose yakukugwa nokumira kwakaita nyika kwakati tsveyamei panyaya dzezvouremu hwokutenga izvozvo zvoga zvikaitiwa muyedu inosununguka isu kana iwo mabasa sokungoita kwatatichingoita tinova tichingoramba tine mongo hwokuita basa redu namazvo asi kana tikashayiwa hampa sezvatabudziwa izvi tikanzi imwe hamusi kuwana hamba mugore rino haipapo ndo patiri kuva kuti tabviswa mongo mumabvino mumavoko hatichagoni kuita basa redu takasununguka vatibaya nebvumo chairo mupfungwa pamusoro pokuti tiedze kubatanidza mabhajetsi edu dai hurumende yarega kutiita so todawo mahamba.
Vashandi vemubazi renyu ndivo voga vasina kupiwa mahamba awa here?
Isu chinotiita kuti tione kuti tisitogatanyimwa hurumende yati kwai munhu wose wayanga ichimbopa mahamba asi isu patinosingomapuwa mahamba awa hatisimbovi maticha achitaura kuti tapuwa izvo tinodawo vachidofara zvikuru vachidoemireta kuti hurumende inokuvonai hurumende yakupaivo mahamba zvino kana tangonyimwa tinohwa mwoyo yedu ichitiudza kuti isu tisitoga tangonyimwa mahamba iwawa nokuti tagara tachingomawana asi katamawana tachingova vamwe vachichema vakaita sekumaticha kuti hatinavo kumbozviwana zvinhu zvamawana zvakadai saka tohwa kuti tisichanyimwa kuministry of agriculture.
Mukusakupai mahamba amunodawa hurumende yapa zvikonzero zvei vaZhou?
Hurumende yatiyo kuti nyima kwayatiita yakaongorora ikaona kuti panga pachimbovuya mahamba mazhinji acho anga achingoperera kuhead office nevashandi vanenge vari pamahead office emadepartments nemaministries nemaagencies akasiyana-siyana saka naizvozvo vati hatichagoni kuti tikupei mahamba pagore rino ndokubva vati chikonzero chepiri ndochokuti hurumende iri kuzvisina homwe yayo nokuti akakuvimbisa kuti ichakupai bonus riri mumari yekuAmerica anova maUnited States dollars. Saka izvozvo zvaita kuti hurumende ione kuti iunganidze mari yayo yakanangisa ikoko kubonus yemayusa yavakavimbisa iyi, vobva vachikanzura zvacho sekuti pamahamba. Ndo zvikonzero zviri zvoga zvapowa nehurumende yedu.
Sesangano rinomirira vashandi, moita sei nenyaya iyi?
Isu seZapta, sangano rinomirira vashandi weMinistry of Agriculture, tiri kuti mahamba edu tinomada. Ndadonyora tsamba izvozvo yakananga kuhofisi yavamuturi Ncube, ndichiedza kuonesana navo kuti dai tagara pasi nyaya iyi isati yasvika kure kure, nokuti gore rinohopera tisina kuwana mahamba edu, vadzore rurimi gwavatipa munzira yavasiyo isecular. Iyoyo inzira yavashandisa kukomunikata nesu, asi isu tinofunga kuti tikagara pasi tikavonesana tikavabudzavo zvikonzero zvinoita kuti tikumbirevo kuti tiwane hamba inoitavo kuti ikushine ivharidzire vurombo huri mumihoro yedu, izvozvo zvinotifambira zvakanaka. Hapana chimwe chinhu chatoda isiko zvino, mvura iri kunaya, mvura yachinaya kudai vashandi vane vachimirizika muministry of agriculture input atingati mafertilizer nembeu dziri kupiwa vanhu, fotereza dzipiwa vanhu nembeu vanhu vari kurima, zvorevei? Zvoreva kuti vashandi vari kumirizika vachidriva chitima chokuti vanhu varime, vashandi veministry of agriculture. Zvinowatiwe uchiona mushandi panguva yakadai yemvura yachinaya, wotiwe mushandi hatisi kumupa vocha, hatisi kumupa hamba, ngaangoshanda nezvara. Iyoyo zvara ndo yataramba tikati vamutuli zvamaita magona hedu mativudza asigarai nesu pasi. Saka takamirira kuva mhinduro kwavari, ende haingogoni kupera yakadero tisina kugarisana navo pasi tikavavona, nokuti zvingavhiringidza mafambisigo emabasa eministry of agriculture. Isu tinoda mahamba edu, bhonasi tagara tongosipiwa isu, hatinamboti kuvuya kwebhonasi kuchanyimisa hamba, nokuti bhonasi yagara inongovuya chiima yusa, asi hakuna yusa rinenge ririko kubhengi uko. Kubhengi unenge uchingonzi 50 yusa unoiona pazvika, asi haiko. Saka ndati isu sevamiririri vevanhu tiri kuda hamba redu, hamba rinodiwa, ende harigoni kunyimwa vana varo, nokuti isu tisu varidzi vehamba.
Avo vange vari munyori mukuru wesangano rinomirira varimisi reZapta, vazivaishe Zhou vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Tatadza kubata vanoona nezvavashandi mubazi rezvekurima vaGibson Chijarira kuti tinzwe divi rebazi ravo. Aiona nezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU-PF vaSimon Kayamoyo, avo vakashaya nesvondo vanonzi nebato reZANU-PF vaienderera mberi vachishanda kunyange vainge vari muchipatara. Vamoyo vakashaya nechirwere chegomarara uye vacharadzikwa nemuvhuro kumarinda eHeroes Acre muHarare kana mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadzoka kubva kuBotswana kumusangano wevatungamiri veZambia neBotswana. Blessing Zulu weStudio 7, abata mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi.
Onguva wekuradzikwa kwegamba renyika vaiva zvakare mutauriri wemusangano weZANU-PF Comrade Simon Kayamoyo, vari mukuru wangu zvakare kuDepartment reInformation and Publicity. Vacharadzikwa nomusi wemuvhuro wevhiki rinouya panzvimbo yeNational Heroes Acre kumakuva enyika. Zvakaziviswa nomutungamiriri wenyika nezuro musi wechitatu mushure mekunge vauya kuparemekedzo zvikare nokubata maoko kumhuri yekwavaKayamoyo, kumudzimai wavo nemhuri yose yekwaMoyo.
Ndeapi mamwe mashoko avakataura?
Vakazivisa ivo kuti nokuda kwokuti vakashanda zvikuru negamba redu Comrade SK Moyo, hazvaigona kuti vavigwe vasipo. Saka naizvozvo mutungamiriri wenyika ane karwendo kaakamboita, asi akavimbisa kuti naiyewo achada kuti vange varipo pakuvigwa kwaSimon Kayamoyo kumakuva enyika kuNational Heroes Acre. Saka naizvozvo vacharadzikwa nemusi wemuvhuro.
Makashanda navaMoyo kwenguva yakati rebei, mungati ainge ari munhu akaita sei?
Semunhu akashanda naComrade Simon Kayamoyo kwenguva yakati rebei, ndiri Director weInformation and Publicity. Ndinonzwa kurwadziwa nekurasikirwa kunyanyanya kwaita kuDepartment redu. VaSimon Kayamoyo vanga vari mukuru anotaura zvinyoronyoro, achikudzora nemhinduro nyoro, achikudzidzisa nekukupa simba paunenge wopera simba, achitidzidzisa iye kuti hard work never killed anyone. Ndo mashoko avaigarotaura kana tichinge toneta kana tichinge toita setinyozera vaitaura Comrade SK kuti munoona director kuti svike patiri pano nhasi tichiramba tichishanda tichienda mberi hatina imwe kambani yatinoziva kunze kwekambani yekushandira muhuri nenyika yeZimbabwe ndo kambani yatakazvipira iyoyo saka naizvozvo hatifani kupera simba nokuti kushanda nesimba hakuna kumboupfira kwauraya munhu zvaitipa manyawi zvaitipa simba rokushanda zvakare Comrade SK vakatidzidzisa tsika yokuva nerukudzo kuvakuru zvakare nokuteerera uye nokuva very loyal to both leadership the cause and the party and the country vaiti ratidza ivo kuti pane zvose zvamunoita tungamidzai vanhu nomusangano nenyika kumberi moteverera kumashure kwetsoka dzavatungamiri izvozvo zvinoita kuti musarasike
mukuru mubazi rezvokubudiswa kwemashoko vatafadzwa mugwadi vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, asi vamwe vanhu makumi matatu nevatanhatu, 36, vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvinosiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose huchingori pazviuru zvina zvine mazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe, 4,699. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuruzana nemakumi matatu nezvitatu zvine mazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevatatu 133,593 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakanga vava mamirioni matatu ane zviuru zvishanu nemakumi masere nezviviri zvine mazana mana nevaviri 3,582,402 vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamirioni maviri ane zviuru mazana manomwe ane makumi maviri nezvinomwe zvine zana rimwe nemakumi mashanu 2,727,175 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamirioni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi Newsday gweta rava Emmerson Munangagwa rinoti vamunangagwa vanoda kuti nhengo yeZANU-PF Saibeth Msengezi aregere kuenda mberi nenyaya yaakasvitsa kudare reHigh Court achiti utungamiri hwavamunangagwa hausi pamutemo vichitizve kana Msengezi akasabvisa nyaya iyi kudare vachasungisa magweta ava Msengezi muNewsday makare mutongi wedare reHigh Court Justice Sligia Chirau Mugomba nhasi vachanzwa nyaya yamuzvare Mary Mubayiwa ari kuti haafaniri kuvharirwa mujeri akamirira kuonekwa nevana chiremba kana achikwanisa kumiswa mberi kwedare Chronicle rinoti kushayikwa kwemvura muguta reBulawayo kwava kukonzera kuti zvikoro zvizhinji zvidzorere vana yechikoro kudzimba dzavo richitiwo zvikoro zviri kugadzirira kutarisana nedambudziko rezveutano ringangotanga pamusoro pekushayikwa kwemvura yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
adiko Studio 7 nepenyu rinotaura zvechokwadi zviri kuitika muZimbabwe ini ndakabatikana nekuti mwana wangu akaenda kuchikoro akangososangana vachimanikidzwa kubaya majekiseni asi vambotaura kuti izvo hatisi kumanikidza asi vakazoti hapana mwana anobuda mugedhi asina kubayiwa zvakare mangwana hapana munhu mwana anoya kuchikoro asina kadhi zvikureva here kuti izvo apa tiri kuita zvinhu zvikuwirirana muno muZimbabwe tanetswa nekumahuman right anotyorodzerwa nevanhu kana mwana wangu asingade kubayirwa chinoita kuti izvo iwo umanikidze mwana wangu kubayirwa chijekiseni ichocho chii ndinonzi mai makanaka nemwana anodzidza kugirinora
Kumurisei kustudio 7 varisei vamwe apo vatiri kuteerera Studio 7. Zanupie funga imbo faulu mutunga yenu mwana yuso nchamisa mkumana ngapi ndi haketa hawa nekutunga ni Zanupie tuko ukuriwa mnamo tozorawa na vedi mnamo sawa nga imbo buda wa Zanupie timbo wana kutu mkumana nudi ngapi ndi gati ndi kuno vota ni wando yedu tupise Zanupie
ma sera se Studio 7 aisusu tirinani yedu kuno kutia ita damu ziko kuno ku Cedric upolo kwani ku South Africa kusiu under chief mileji dunga nyayacho muno iziva yemurume akanga arikubuda achinzi akauraya madzimai se 7 kusanganisira ku South Africa 1 so kubva ipapo manje vamwe vagari vasini nenyaya yachona eish harava dambudziko kugara takagara takabatira ura maoko kutaura kudai tiri kusango handisi ari kutiza mudzimba achinzi atangowana remotinouraya saka tizivi kuti mungatibatsirawo sei
chemaine tariro hama dzangu dzekwabanga ndinonzwa kurwadziwa munhu aindiitira zvakanaka pano pastudio 7 handaiziva hangu kuti safari njema ndiye ainzi Peter Banga ndototanga kunzwa nemi pano pastudio 7 makaita basa nekutiudzwa nekutizivisa vamwe tatakatorasika tichiti ari kunzi Peter Banga ndiani iyeye but anyway zorora murugare hama yangu ndarwadziwa nekuti ndiri mumwe wevanhu vaigara kurequesta kuti tokumbirawo kumbonzwa safari njema achitaura ndinopedzisira hangu nekuisa mashoko ake safari njema ndichiteedzera ndichiti vakaremara vari kutarisirwa kunzi vashande nebazi revakaremara kuti vaongororwe kuti zvido zvavo zvazadzikiswa ndini mutereri wenyu westudio 7 safari njema ndiri kwamutare tatenda
takuwara nenhamo nyika yaparara vamambembe taikumbirawo dai apinda hake mukomana pamwe zvingaite nani
mangwanana akanaka pastudio 7 inini nyaya yangu iri pamamdc ari kupfeka maligare ezanupf vachaenda kunovharira vachamisa paunenge vari kuenda kumadistricts kwavari kuenda kwavari kuzviitirei zvokutora maligare yaezanupf vachisvipisa musangano wezanupf kudaro shuwa vari kupretenda kuita semazanupf iwo vasiri iwo vari mamdc ko vari kudii kusungwa ngavasungwe tinoziva mapurisa ezimbabwe nemasoja kana vada kusunga itumineti chaidzo votosungwa ngavavharirwe nokuti vari kusvipisa musangano wezanupf kusvipisa gavhumendi kudaro aiwa havangambotambe vachidaro zveshuwa
dzamunee mune dii ramakarerekera asi imi memuchitaura kuti hatina dii ratakarerekera dei muchiti pamoverenga paya mukati 3 vemudc mukati 3 vezano zvidaro zvichifamba zvakadaro zvezviri rai kuti zviradze kuti hamuna kwamakarerekera kwete kuti mobva mati panhu 5 vemudc mobva mabudisa munhu 1 wezano zvamemuchiita ndezvipi izvozvo
ndinoda kutaura kune murume uyo ataura musori yana mukoma tanonoka wande yana mukoma blessing zuu murume uyo ataura ati sei vanhu vezanupf vasingatauri pastudio 7 murume uyu zvaanoita chaivo chaivo zvaanoziva chaivo chaiko hatigondi kuti pane chaanoziva mupfuma make because izvezvi kunyange studio 7 haina divi rakarerekera vanotaura wane vanhu vezanupf ipapo asi vemudc ndovasingatendedzwi kuradio zimbabwe ndo zvaanofanira kuziva izvozvo isusu kuradio zimbabwe hakuna munhu wemudc kana we unotaura asi pastudio 7 panotaura munhu wese ndatenda hangu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera vateereri tine urombo kuti nezuro hatina kukunzirai chirongwa ichi zvakanga zvakanganisika zvagadziriswa tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zvirikuitika muAmerica. Vaimbova muparamende yeAmerica vachimirira dunhu diki reEl Paso mudunhu reTexas vaBeto O'Rourke vanoti vachakwikwidza kuva gavhuna wedunhu reTexas musarudzo dzichaitwa gore rinouya 2022. VaO'Rourke vakaita mukurumbira muna 2018 apo vakapotsa nepadiki kubisa Senator Ted Cruz pachigaro chekumirira Texas muSenate yeAmerica. VaO'Rourke vakaedzawo kukukwidza kuva mutungamiri weAmerica asi vakakundikana sezvo vaJoe Biden vari ivo vakazobudirira. Vanoongorora zvematongero enyika vari gweta rinoshandira mudunhu reTexas vaEmmanuel Ncube Sox vanoti vaO'Rourke munhu anogona kutaura nevanhu uye anofarirwa zvikuru, vachiti sarudzo dza 2022 muTexas dzichanetsa.
Tingati Beto O'Rourke munhu ane nguva yakati ari mupolitics muno muTexas. Beto O'Rourke vazhinji vanomuziva sacongressman wekuEl Paso naika kubvira muna 2013 kusvikira muna 2019 aiva akamirira House inzvimbo inoinclude El Paso naika. Vanhu vazhinji vari kunze kweTexas vanga vasingazive Beto O'Rourke. Vakazomuziva Beto O'Rourke semumiriri weDemocratic Party uyo akaswedera pedyo zvakapfuura vamwe vese vakazapa. Akaswedera pedyo nekurova Ted Cruz pamakwikwi ekuSenate muna 2018. Akakundikana nemavhoti zviuru makumi matanhatu nezvishanu musarudzo dzaiva nemavhoti anopfuura mamiriyoni masere akakandwa nevanhu vemuTexas. Saka Beto O'Rourke akapa vanhu chivimbiso, vanhu vemuTexas vanosapota Democratic Party, yekuti ndinofunga pane pakava neimwe contest, pakava nemamwe makwikwi maDemocrats ane mukana wekutora mukombe wekuwina ingave Senate ingave governorship. Saka vaBeto O'Rourke vakataura ivo nezvi vachange vachikwikwidza mumakwikwi mutongi weTexas against vaGreg Abbott.
Ivo vaBeto O'Rourke vakamira papi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vakarerekera divi ripi?
Zvandingataura ndezvokuti vaBeto O'Rourke muDemocrat naika, saka vari kuruboshwe kwezvirongwa zvizhinji, asi kuruboshwe uku havasi kuruboshwe zvakanyanyisa nenyaya yekuti maDemocrats anobva kuTexas vanowanzomira nechepakati kuitira kuti vasavetu kuruboshwe zvakanyanyisa. Nekuti nzvimbo dzavanenge vachibuda kwadziri inzvimbo dzakada kuti rerekei pakati peruboshwe nerukudyi naika. Saka izvi ndizvo zvinenge zvichiita vazhinji vanobuda vari maDemocrats vachibuda muno muTexas. Nazvo Beto O'Rourke ndipo pari nemaonero angu.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vari gweta rinoshandira mudunhu reTexas vaEmmanuel Ncube Sox vari parunhare kuTexas neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zimbabwe Schools Examination Council ino haisi iyo ichabhadhara varayiridzi vanonyoresa bvunzo gore. Zimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association inoti haisi kutambira zvataurwa nehurumende kuti gore rino hurumende haisi kuzopa vashandi mavhocha kana mahampa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.